manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa ratanga nhasi kunzwa chikumbiro chehurumende iyi chekuti ipiwe mukana wekukwira padare kudare repamusoro soro reSupreme Court. Ichi pikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi kwainge kusiri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka munyika nhasi vakananga kuNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly. Vebato rinopikisa reCCC vanoti kunyangwe ZANU-PF iri kuti yakakunda musarudzo nhengo dzebato rayo dziri kushungurudzwa zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muSouth Africa reHigh Court kuPretoria nhasi ranzwa nyaya yechikumbiro chebazi rezvemukati menyika iyi chekuti zvarakatura zvinofanira kuti zvimiswe zvitsvetwe parutivi. Dare repamusoro rainge rapa mutongo wekuti danho rehurumende yeSouth Africa rekudzinga vane magwaro emaZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP rainge raitwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende yadzokera kudare iri ichikumbira kuti ibvumizwe kuenda kudare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court. Sangano reThe Helen Suzman Foundation iro rinorwira kodzero dzevanhu rakakwidza nyaya iyi kumatare muna kubvumbi richipikisana nedanho raive ratorwa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi nebazi ravo. Magwaro emaZEP anobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000. Vane magwaro aya vakapiwa kusvika kupera kwegore rino kuti vange vatsvaga dzimwe mhando dzemavhiza ekuti vagare muSouth Africa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba.
Ndofunga chekutanga kungodora ngarira kuti kune court case iyo yakaitiwa. Principal case yacho yaiva Suzman Foundation ndoyakawapiliwa naminista. Zvainongoreva ndezvokuti yakadzorera bheki chidzvambe kuna minista kuti minista ngavafuke patsva pazvinhu zvavakanga vaita zvokubvisa Zimbabwe Exemption Permit. Chechipiri kwakai mucourt case imomo vanhu havafaniri kusungwa, havafaniri kushungurudzwa, havafaniri kudhipotewa kana kubudiswa muSouth Africa kusvikira minista vatanga kuita tsvakurudzo yekuti pfungwa dzevanhu vari paZEP nevanogwira kodzero dzavanhu vanamasanga vanogwira kodzero dzavanhu dziri kuti pamusoro pokubisiwa kwazvakaitiwa izvi. Asiwo zvinosanganisirawo nevamwe vanenge vane chokuita nenyaya iyi kana kuti hatingati mastakeholders.
Vamunotaura ava ndo vakafanana navana Helen Suzman here, vanopindawo papi munyaya iyoyi?
Helen Suzman Foundation yakazodzokera koti ichiti iyo kana minister zavati wa kuapila decision ya kapiwa ni hai kana chiti kuapila kukotora nyaya kuindisa kudare mbele Supreme Court of Appeal
asio dano riri kutorwa na vamutuwa led ni urumende South Africa munuri wuna orakadi
kana minister wadaro zino rewa zuiko wani wakuchitende kwa kusumba kana kutipote wakana kudini ndofa kwa hile suzmeni yaka utokera kukoti zakari ichiti tina application ya kuti taka miri ita apili usenya mwekatora makore akadi kushkira ukonsushna ukoti minister watene kusunga kana kutipote wanwari pazi mbago exemption permit
ndo utakutindipezi zire ne kamwe kambunzo kadoko toko varimu South Africa we Zimbabwe wakamirira wo magbaure iwawa zvamunga vakurudzira kuti vanga chiita vakamirira ndezvipi
zvinodiwa kazhinji uchakamirira kudai usagara munyika yavamwe zvisiri pamutero saka kana uchinge wapuwa mwaka kana kuti nguva yekuti chiita maapplication zvinongova pamutemo ende zvine uchenjeri kuti uchingoapply pane kuti woti tomirira zvichabuda musarudzo nokuti zvichabuda musarudzo hauzivi kuti zvinopera zvakaita sei kana nesuwo magweta hatisatiaziva kuti pakupedzisira zvichaomirira sei saka fana kungoita maapplication ako ndo zvatingakurudzira
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare vari muPretoria South Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka munyika nhasi manheru ano vakananga kuNew York kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly. Asi vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti United Nations izve nyaya yeZimbabwe kumucheto wemusangano mukuru uyu zvitevera sarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa uye masangano akaita seSADC, African Union nedzimwe hurumende dzekunze. Vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoti zvinonetsa kuti nyaya yeZimbabwe ikandwe mugango kuGeneral Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvese zvinotaurika mukati neUnited Nations General Assembly atingati agenda yaya inenge yakatarwa pada gore chairo chairo usati ratombwengera rasvikwa kana vataurirana vakatadza kunzwanana uro dzimwe dzenguva vanenge vachingoonesana zvavo asi nyaya yeZimbabwe chaicho kwaingatotaurwa kana ichinge yazosvika musangano reUnited Nations inenge ichitotaurwa mukati mebato reSecurity Council pari zvino hapana chidokwa doko hapana zviri kuratidza kuti nyaya iyoyo inogona kuenda ikoko nekuti Security Council pachayo inenge ichishanda nekuti chii chiri kuitika mukati menyika pari zvino sarudzo dzinenge dzichinzi hadzina kuchena chete chete hazvo zvingaita kuti Security Council inge ichinzi ingada kubata nyaya iyoyo asi hazvitadzi zvazvo kuti pamusangano weUnited Nations General Assembly unenge uchiitika pavewo nevamwe vatungamiri vanenge vachitaura navamunangagwa vachibvunzanawo kuti zvakamira sei chii chingaitika kuti nyika ifambire mberi.
Asi kana naimo muSecurity Council macho mune chingabuda here tichitarisa kuti Zimbabwe ine rutsigiro rwedzimwe nyika dzine masimba?
MuSecurity Council tichida kuonesana chokwadi pari zvino vazulu handifungi kuti iyo nyaya yacho chai ingatombogona kuenda kundosvika ikoko nekuti tarisai sekudai izvi maonerwa anoitwa kuti Security Council izonyatsogona kupindira pakati pedzimwe nyika kana kuti izeye dzimwe nyaya dzedzimwe nyika panofanira kunge paitwa kuchikorwa kwekodzero kwemhando yepamusoro-soro kunoonekwa nemeso machena zvino kana iri nyaya yekunzi sarudzo hadzina kufamba zvakanaka iyo Security Council yacho inofanira kunge ichitoti pane vamwe vakaongorora sarudzo vasiri veUnited Nations pachavo vakanga vachiitawo vakazvimirira vana African Union vana Carter Center vana European Union nana SADC ivava iyo Security Council chaiyo chaiyo inenge da kutoti nyaya idzodzo dzimbozewa ikoko dzipere ichinge yazosvika zvayo ku Security Council ndinoona sekuti makakatanwa kuti pazonyatsowanikwa chinonzi chinobuda chaicho chaicho nekuti kuSecurity Council chinotanga kutonzi chaitwa chaizvo chaizvo kutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi asi handizivi kuti nenyaya yesarudzo badzi badzi nemazira atinoita zvinoitika pasi panapa kuti ingava ndiyo nyaya ingatoita kuti Security Council ibve yanzi yakutemera zvirango zveupfumi here, handifungise kudaro.
Ko imo musadak kuti nyaya yeZimbabwe yacho itange kutaurwa zvinenge zvaita sei?
Pane rimwe boka riri pakati apa rinonzi iro sadika Troika ratinoziva isusu kuti ndiro rinenge rakabata nyaya dzatingati dzesecurity mukati meSADC nekugadzikana kwezvinhu zvakanaka mukati meSADC. Iroro ndo riri kutungamirwa navahakainde ichilema vekuZambia. Iroro, boka iroro rinotenderwa kuti ringe richidaidzira musangano wechimbi chimbi. Nekuti ndiko zvakare kunofambiswa nyaya dzinenge dzichionekwa sekuti dzinogona kuita yatingati pachirungu threat to security mukati meregion yeSADC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura pari parunare muHarare. Zvichakadaro, nhasi masikati vamunangagwa vatoresa miko vamwe vateedzeri vemakurukota vatatu kuState House. Vatoreswa miko vanoti vaPolite Kambamura, vanhu vamuteedzeri webazi rezvemigodhi Amai Chido Sanyatwe, vanhu vamuteedzeri wegurukota mubazi rezvemukati menyika, uye vaRoy Biller, vanhu vamuteedzeri wegurukota rebazi rezvemaindustry. Vamwe vari kuchema-chema kuti Zimbabwe ine makurukota akawandisa pachitariswa upfumi hwenyika. Asi hurumende iri kuti hapana chakaipa pane vari kusarudzwa ava. Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuitwa kafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe. Vari kupomerwa mosva dzekumbunyikidza vanopikisa nekutyora kodzero dzavo mapurisa, vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associate Zimbabwe kana kuti FAZ vanonzi vanoshanda nevasori. Uyevo vamwe vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu ndevezanu PF. Asi vose ava vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mutoro wedu nawo Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakukwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika, vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo, nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyo akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuHarare vaombera Ishe Nhende, vanoti vanachiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa Jackson rainge rinei.
Vanachiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi vasi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda, pfungwa, ropa, mapapu, kunyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeTriple C vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHighfoods vakatsiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west. Kunze kwekupambwa kwevanhu, nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Kadeemaunga, vaOstal Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe, Clyde Mashozera uye vasimbarise Dhuwe kuBulawayo. Imwe nhengo yeTriple C vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzeFAZ kubhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kubhikita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzeFAZ dziri kurova vatsigiri veTriple C uye dziri kufundisira vatsigiri veTriple C vachivavimbisa rufu. Ini pachangu ndakafonerwa nekusendirwa mameseji vachindivimbisa rufu. Pachinondishamisa ndechekuti maelection akapera, ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTriple C.
Dzimwe nhengo dzebato reTriple C dzakaita sava Alan Tirive Pasi kuHurungwe navaPeter Taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrack Kana vekugove Kabhuyuni vanoti vashamisika kuti FAZ ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbo kushaye muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzikwa chii. kana zano ichinzi yaka wina. Kwa fazi yacho, ichada kwa nichi. Sare udzobano tizaka pera. Asparo mwona chinguende rambiri.
Kuguruwe, mazibaba veshanduko, wa Godfrey Chidau, wanoti, vatsigirive triple C, wanu chikizirwa uye, kunyimwa chikafu.
So, tukushunguruzwa. Kuno kuguruwe. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba. Vazhinji vacho vari kurara musango. Bozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pama elections apera nanhasi. Vanhu chete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here. Kusiyana mafungiro emhosva here. Kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwache mutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa hatina vanhu vari kutretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rikakampena mune zvakanaka tikawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza. Tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Bato redu refazi riripo. Ichagara riripo ndokusingaperi ndosaka ichinzi forever associate.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza anetsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa netriple C nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanyoipindwa, nekuti isu sebato ranu PF tinoremekedza mutemo.
Asi triple C inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzetriple C akaita sava drug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vanga vasikwanisi kutaura nesvizvo zvevanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro, asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Varimi pamwe nenyanzvi dzekurima vaungana nhasi vachizeya nyaya yekurima mbeu dzechinyakare dzisingadi mvura yakawanda senzira yekuedza kurwisa nzara yagara ichirova dunhu remwenezi. Mbeu dziri kukurudzirwa kurimwa mudunhu iri dzinosanganisira munga, mapfunde nezviyo. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nasi sangano remwenezi Development and Training Center rakokera gungano panzvimbo yemabhizimusi yeNeshuro Growth Point, apo nyanzvi dzekurima nevarimi vaziya zvakakoshera kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Kuratidza kukosha kwegungano iri, madzishe enzvimbo anoti Ishe Neshuro pamwe naIshe Chitanga vange varipo pagungano revarimi iri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seMasogwe, Sarahuro, Rutenga nemamwe matunhu akapoteredza akaita seBikita. Varimi vawana omukana wekushambadza zvirimwa zvavo. Vanoona nezvekubudiswa kumashoko musangano remwenezi Development and Training Center vaAmos Batisai vati chinangwa chemutambo uyu kuunganidza varimi vemudunhu iri kuti vapanane mazano.
Zuva ranhasi rakanangana nekuunganidza varimi kuti tizeye nekugoverana pamusoro pezvekurimwa kwembesa dzitsangadiki munzvimbo dzisinganai mvura yakakwana. Tiri kutarisirawo kubatsira vanorima kutengesa nekushambadza zvirimwa zvavo.
Vabatisai vatiwo gungano iri range richiziya zvakawanda pamusoro pekudya kwechinyakare uko kuri kukurudzirwa nevanoona nezveutano.
Chimwe chinangwa chemutambo uyu kuziya maererano nezvekudya kwechinyakare uye kurudziro yevanoona nezveutano pakushandiswa kwekudya uku mukurisa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weAgriculture Advisory and Rural Development Services iyo yaimbove AgriTech vanobet masiwa vange vari munyarikani pachitiko ichi. Vakurudzira varimi kuti vadyare mbesa dzetsangadiki dzinokura kunyange mvura ikasaturuka zvakanaka.
Imbeu dzeshangadiki kwete mbeu diki. Tiri pano kuratidzira unaku nohumhizha nokugona zvatakagona kubudisa pamwaka wokurima zvatiri kuona pano. tinoda kuita makwikwi. Makwikwi anotibarira mweya wakanaka kana tikamaita zvakanaka.
Izvi zvatsinirwa nemumwe murimi amai Simbisai Machava vanogara ku Ward 3 muMwenezi.
Nhasi tiripo pakupemberera zuva rekuti chinge chidzokera pachinyakare chedu pakurima tsanga dzedu dzedikidzi. Zvikuru sei munomwenezi takatarisana nemamiriro ekunze climate change. Mune mvura shoma. Saka munoda mbeu diki dzinoti vana mhunga, vana rukweza, vana mapfunde neuruninga.
Vanoshanda mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vari nyanzvi yezvekuvandudzwa kwegoho vaJonas Chinyavada vati murimi anoda kuti apuwe ruzivo rwekukohwa pakuru mbesa dzechinyakare nekuti kurima chibage munzvimbo inowana mamirimita emvura mazana matatu nemakumi mashanu pagore rese kana kuti 350 mm hakuna zvakunobatsira murimi.
Tinorima mafunde siri tichisima mafunde kana mvura ikange ichitarisirwa kuti ishoma, mafunde mashizha ayo akatetepera. Saka kutetepera kwakaita mashizha ayo zvinokonzeresa kuti asandudza mvura yakawanda, zvinoita kuti iwo arambe achikwanisa kuita ino kuti pashure kuresistendi.
Mwenezi ndeimwe yematunhu munyika akatarisana nenzara yakakura zvichitevera kushomeka kwemvura. Kwemakore mazhinji vakawanda mudunhu iri vanorarama nerubatsiro runopiwa nemasangano anobatsira vanoshaya akaita seWorld Food Program, iyo yakatanga kubatsira varimi ava muna 2015. Sangano rekuAmerica reUSAID riri kushandawo nesangano reMwenezi Development and Training Center kuderedza urombo nenzara muMwenezi nenzvimbo dzakapoteredza. Mwenezi iri muchikamu chechina nechishanu pakupatsanurwa kwenzvimbo pachitariswa mamiriro ekunze kana kuti region 4 and region 5. Iyi inzvimbo inopisa isinganayi mvura yakawanda. Vanobatsira vari kuda kuti varimi vazvirimire kwete kungopiwa chibage pachena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombokupai zvaitika kune dzimwe nyika. America neIran dzachinjana vasungwa vange vari majeri uye mari. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vafara nezvaitwa vakatenda hurumende dzeKata, Oman, Switzerland neSouth Korea nekubatsira muhurukuro idzi. America yatumirawo zvimwe zvizvarwa zveIran zvange zviri mumajeri. Iran yaita zvimwe chete. America yabva yapawo Iran mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion yange yakabatwa nenyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, mukuru weDepartment of Chemical Pathology kuSchool of Medicine paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Tendisai Matarira vanoti mvura iri kunwiwa nevagari vemuHarare, Ruwa nechitungwiza iyo inobva kuLake Chivero haichafaniri kunwiwa kana kubikiswa chikafu nekuti kunyangwe ikafashaidzwa inosara ine utachiwana. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti vakaita ongororo yemvura iri kunwiwa nevanhu vakawanda muHarare vakaona kuti haina kukodzera kunwiwa nevanhu.
Zvirwere zvamungafunga zvinonyanya kukonzereswa
ne utachiwana watinowana mumvura zvinji zvacho ndezve mumu mudumbu atinoti gastroenteritis vana diarrhea vana cholera vana typhoid zvinoita kuti vanhu varutse vaite matemperature fever vanzwe musoro kana makrem uye zvimwe nguva kana mapapu anokuvara kana iyo polio chaiyo inokwanisa kuitika kana ukafema mvura iyi inonhuwa unokwanisa kubata
Vaendera mberi vachiti imwe tsvina inokonzerwa nepombi dzasakara idzo dzinopinza tsvina mumvura isati yasvika mudzimba dzevanhu vapawo muenzaniso yemhando yeutachiwana hunovhiringidza utano hwevanhu
zvakaonekwazve kuti mumvura umu mune zvinhu zvatinoti mainorganic metals anobva pamapipes anenge aora agarisa asina kuchinjwa zvikaonekwazve kuti muna mamwe machemicals samafertilizers enitrogen nephosphate nokuti 90% yecatchment kureva kuti kunobva mvura kana yanaya ichipinda muchivero inobva kunorimwa
muzvinafundo matarira vanoti imwe tsvina inowanika mumvura inobva kuzvimbuzi uye nezvimwe zvinhu zvinenge makondomu nezvinoshandisa vakadzi pamazuva avo ekutevera sipo nemimwe mishonga inoshandiswa kumaindasitiri mutauriri wesangano rezimbabwe water authority vatsungirira shoriwa vanoti zinwa inopa makanzuru mvura inobva kumadhamu asi ibasa remakanzuru acho kuichenesa mumwe mugari wemutinold north muharare amai Beauty Chinyowa vaudza Studio 7 kuti mvura inobva kukanzuru inonhuwa zvokuti haitonwiki zvachose
kana tiriwo vagari vemuno muzimbabwe tiriwo vagariwo vakagara zvakanaka tichibhadhariswawo mabhills aya chinozoitawo kuti mutipiwo mvura isina kugadzirwawo zvakanaka chii magadheni macho moti tisadiridze asi mvura yamuri kutipa inenge iine tsvina
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined harare residents association varuben akili vatsinhirawo kuti mvura inobva kulake chivere yakasvibisisa uye panoda mushandira pamwe kugadzirisa dambudziko iri
tikutikumbira kuti guta reHarare rive rinobuda pachena pamusoro pekuti chii chimbori mumvura nemunyuwa nevanhu vemuHarare mukaenda kunana South Africa kunana Durban nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanhu ivava kana kuti mamunisipariti iyaya pazuva pega pega anoburitsa tingati magwaro ekuti chii chimbori mumvura angave kana tingava simbi ingava zvimwe zvikati machemicals anenge ari mumvura iyoyo asi naizvozvo mashoko eyi hative tinomawana kanyanyanyanya takatarisana nenyaya yemvura yemuHarare
meya weHarare vaian makone vaudza Studio 7 kuti idonzvo rekanzuro yavo kuti ipe vagari vemunharaunda mvura yakachena
inenge chibitisa chaizvo kuti vese vezvina stakeholders vauye tisangane nawe tichivatsutsurwa zvachona zvese izvozvo izvi
kunwa mvura yakasviba kuri kupa kuti vanhu muHarare nemamwe maguta varware nezvirwere zvakaita sekorera nema nyoka Zimbabwe ine dambudziko rechirwere chekorera chakatangira kuchegutu muna kukadzi bazi rezveutano rinotiwo mugore rino vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri vabatwa nechirwere chemanyoka vanhu vana vakafa vaviri vacho muHarare vamwe vaviri kuhange muzvinafundo matarira vati vose vanoda kuuya nemvura yavo kuti iongororwe pachena vanofanira kuisa mubhodhoro rakachena voenda nayo kudepartment to chemical pathology murum 19 pa ground floor kuchipatara cheparire nyatwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapinidze
muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuuya kumusangano weUnited Nations General Assembly kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevakawanda kusanganisira vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro enhau zvakare dare remusouth africa ronzwa chikumbiro chehurumende chekuti ikwanise kuenda kudare repamusorosoro resupreme court kupikisa mutongo wekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzingwe munyika iyi tava tashika kumagumo yichirongwa chedu cha nasi anukoneka ene mfarondini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC tuksi ya mina Gibbs Dube na Taboka mu na Taboka Lovo tunatenda.
Kwa kuhizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kumpandula 2023 ngoGibbs Dube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Na uminista engaphumelela kulokhu akutsho kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelo alutsho ukuthi ke amapermit kumele aphele mhlaka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa ubanyeka emthethwandaba udaba lwama-Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lijaji le-Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lo nyaka.
Ukuthi yanguthothoza kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udaba lwama-Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidala le-Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lo nyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu e-Supreme Court esithi isinqumo esethulwa yi-Pretoria High Court lo nyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. I-Pretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhathane esilandelayo ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe loMnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezo zingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke uphathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithi yena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu esingathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa nolwasemzini aphinde, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented ukuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathi intambo ezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo yeSouth Africa.
Singathi-ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokhu kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini okuthiwa yi-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet. Uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona, yikho uthi yena ule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla ukuthi abuse ngendlela zothi abengasavi lawa amandla ukuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi uhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalawula Zimbabwe Exemption Permits, kutsho lokho.
Kutsho ukuthi nxa uminista engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avele walutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023. Kodwa sekunanzelelayo ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi, kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezo zincwadi basazoba lazo kuze kuye phela. Esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambisele lolu daba enkantolo, isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani, ngoba ukuya kukaminister enkantolo kususpenda implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli. So-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi uminister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala. Inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli, isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona, ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha, babengabuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandla leli.
Ukuthi uyawuthokoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle, iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo, zikhipha umkhokheli ebekhethwe ngabantu, hatshi ukuthi leyo phelele ngama-elections afike bamamukele khona ngale emenzi mongameli bengakhiye mongameli.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe uMnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayamukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo, so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise, abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele. Mhlakumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo. Khathesi ungakhangelisisa sibili, ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations, ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe, so akaso legitimate president. Kodwa khathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba, akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uChamisa ngabe wawina ama-election ube ngeke ehambe yini. Kutshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela yikuthi uzakuya umongameli kodwa eyamekile, ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube yinto leyana abathi khona iyabe kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana. Ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobhala jikelele lwenhlanganiso United Nations wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden, umongameli weMeli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC ngimutaba kancube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ukufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicela kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, sikhangelele ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quota esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingenale khona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisana ngokuthola ama-project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu aba mapegazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Wezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezanu PF uthembisa ukwakha amadipa kanye lekilinika emashakhe.
Abantu bakithi sikanda kubiwodi kakulagaba la clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lomuntu osalela emuva, kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola kufa kwamajojo wonke kwenziwe ngendlela enjenge-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina xa ngabe kusenza sithole amanzi inkala kahle siyakwanisa ukulima continuous loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze siqoshe indlala leni labantwana basebethole imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku-reality ongangokuthi sesisayenza
izinto kumbe sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshele umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha ngumendla abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili bese siqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victor Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Ngiyangena kusigaba esilandelayo, sikhangela ezivela kwamanye amazwe amafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entilengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wofudo kwele Libya esigabeni ube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kunomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa ubathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezimpi ngathi yamhlaba ngathi inalithi. Umntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, phakathi gogo ngizwa ubuhlungu la. Antakuthi yena uma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbonule gayi awonile mbowe zethu. Kuthi wahlathi afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi eredily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo. Kumele ukuthi sigijime siyethenga, siyelelale. Fine, siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo sobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqini, ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa inyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe inyoka basheshe bambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa inyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihambahamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esebelweni seMatabeleland South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro uNkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EmaKorokoro ize lamakorokoro liwomile, asilamanzi, asilazikolo, asilazibhedlela, hayi okuningi-ningi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo azilamanzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Ngakunedona ekhulu isikhathi sijabuleli lenkomo nezikolo azilamanzi, sinezikolo ezimbili.
Mama,
Echeza Primary, Makorokoro Secondary, akula manzi. Lapha singaya esikotho, ngikhomeni khonapho esikotho, abadamu besifisa ukuthi nxa singazuzi ungasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo councillor ward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lezapho.
Izikolo zakhonizo aba ngathi bagala ngaso then lamadamu ngoba izifuyo manje indawo lana manje ikhanyelemina iwomile ngathi isasasemidesert. So bona bekukhanyelemithi mhlawumbe bengathi ukwazi ukuthola amadamu konke nje amadamu abe maningi zithi izifuyo zikwazi ukuthola amanzi ngoba abantu sebefela izifuyo manje ngenxa yamanzi.
UNkosikazi Priscilla Moyo owebandla leZANU PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. UNkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane loNkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC uNkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga.
Ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water ma izulu lisina, nga-implanta amajojo amaningi esikolo ngoba iwadi sasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezisegwanda neHarare ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lweGive a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kufacebook ye-VOA Ndebele. Kulo team lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphila izwe leZimbabwe ngaphansi kwamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Uyakhuluma-ke lapha-ke u-team lilo ukuthi ale ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi aliyindawo ilizwe leZimbabwe izikhathele ngokubuswa abantu yekathi saze sibuze thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi aliyindawo noma zokunjani kunzima lokho. Sizeke uNdlisto Nkomo ukuthi akune ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje wazani yemgodini taboka bathi nabantu konabo.
Yes, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo embi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye kunjalo ke khona mfoke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalila mali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So kekho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweZimbabwe. Kholani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba kuthi kungcono ukubuswa-ke nguSmith kulalokhu esikubonayo kodwa kubuse kusiba khona umpofu uthi hhayi phela abantu bekani phansi amaphaphu siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingaze lithini idifefe. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi hheyi alikho ilizwe elinje shem siyahlupheka kakhulu. Kuba khona mpoko itaboka.
Yes, yabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangapi ababothe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Yes, yakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318 ngizaphinda njalo 202-465-0318 lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kweZimbabwe lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So ke daboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo ke siqhubeke siyakhonale taboka akutsho ukuthi kuthiwani khonapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwe lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Nami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisitshelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Mutsinokupa muririmiro